So a number of from what choose whichever this big or influential. As ghetto youth, we were trying to make a dollar out of 15 cents. So it's a blessing. It's a blessing, yeah.
Scarfmore Records.
Mwari chinuda kutenda.
Do it.
Tiriko kumangoma depot. Ding ni jama. Washika muna mato edu. Manzwa kuche makwedu. Mapindura muna mato edu. Marwa hondo zedu. Tiri kushaina nemi. Baba tiri kufamba nemi. Nzimi mwari wedu nzimi. Hakuna mumwe wakaita semi. Maita basa baba. Maita basa baba. Maita basa baba. Pamati shita, pamati yambuza. Maita basa baba. Maita basa baba. Maita basa baba. Pamati shita, pamati yambuza. Nzira dzedu dzachena. Mabama toti setera pena. Satan achera mwena. Atiza ananga gena. Saka hallelujah. 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 Tina makomborero. Maita basa baba. Maita basa baba. Maita basa baba. Pamati shita, pamati yambuza. Maita basa baba. Maita basa baba. Maita basa baba. Pamati shita, pamati yambuza. Washika muna mato edu. Manzwa kuche makwedu. Mapindura muna mato edu. Marwa hondo zedu. Tiri kushaina nemi. Baba tiri kufamba nemi. Nzimi mwari wedu nzimi. Hakuna mumwe wakaita semi. Maita basa baba. Maita basa baba. Maita basa baba. Pamati shita, pamati yambuza. Maita basa baba. Maita basa baba. Maita basa baba. Pamati shita, pamati yambuza. Maita basa baba. Maita basa baba. Maita basa baba. Pamati shita, pamati yambuza. Maita basa baba. Maita basa baba. Maita basa baba. Pamati shita, pamati yambuza.
Scarfmore Records.